Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 23 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kubudiswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbove gurukota muhurumende yava Mugabe waVolta Muzembi vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate muAmerica nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanoti komisheni yavo iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vavanosunga vari kubudiswa muusungwa pasina zvavaitwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemagwaro eTransparency International Zimbabwe anoona nezveuori, amai Matanda Moyo vati nyaya iyi iri kuvanetsa zvikuru, asi vakati vari kushanda nesangano reNational Prosecuting Authority kugadzirisa dambudziko iri. Asi vati kunyange hazvo vasiri kufara nezviri kuitika, vari kuita basa ravo nemazvo, uye pari zvino vasunga vanhu vakawanda vari kupomerwa nyaya dzeuori uye vari kutoshaya nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvakatorwa kune vanhu vaita uori.
From those believed to have committed grand corruption.
Takasunga vanhu vakaita uhori wemhando yepamusoro. Izvi zvatichina pekuisa zvinhu zvatakatora kubva kuvanhu ivava. Pane mabank accounts akawanda akavharwa, uye pane matanha tiri kutora kuti nyaya idzi dziende kumatare. Sezvamunoziya, mutemo sezvauri unoti National Prosecuting Authority ndiyo inoendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva.
Vati komisheni yavo iri kuenderera mberi nekudzidzisa vanhu pamusoro pokuipa kweuori, uye tarisuro yavo ndeyekuti paramende ichagadzira mitemo inoita kuti vakwanise kuita basa ravo pasina zvinovakanganisa. Mukuru weTransparency International Zimbabwe amai Muchaneta Mundopa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti komisheni iyi yakasunga vamwe vanhu vanonzi vakaita uori unotyisa. Havasiwo kufara nenyaya yekuti nyaya idzi hadzina kwadzinoenda. Vamwe vanhu vakasungwa nezaki zvikaita mutauro munyika vanosanganisira vaimbove makurukota ehurumende amai Priska Mupfumira, vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mboko. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati kuchema-chema kuri kuita amai Matanda Moyo nekomisheni yavo kunoratidza kuti ndivo vari kutadza basa.
Tinoona sekuti kana vachigunun'una kuti vanosunga vanhu mangwana vanenge vaburiswa, zvakangofanana nekuti vanofanira kutoregedzawo basa racho nekuti hapana chavari kuita, nekuti vanhu vanotarisira kuti ivo vanofanira kubata vanhu kuti huori hupere. Ivo kana vasina simba vari kuitei? Zvinoreva kuti iroro Anti-Corruption Commission yacho mugadziri wayo akagadzira kuti anga akatongoaraidza kuti ndichangogadzira chinhu chisingashandi ndinyopedzera kunge chiri kushanda. Saka kana vasina basa ravari kuita ngavabvi zvavo muofisi vaende kumba, nekuti toda kuti vaite basa.
Zvichakadai, amai Matanda Moyo vati Zimbabwe iri kurasikirwa nebhiriyoni nemazana masere ezviru zvemadhora pagore nekuda kwevanhu vasingadi kubhadhara mitero. Vatiwo komisheni yavo irikuedza pegona napo kusunga vese vanotadza kana kuti vasingade kubhadhara mitero. Magwaro aburiswa nhasi anoratidza kuti vakadzi ndivo vanonyanya kubatwa neuori apo vanenge vachishingaira kuriritira mhuri dzavo. Veruzhinji vanoona mapurisa ari pamusoro panyaya dzeuori achiteverwa nemahofisi aregistrar general anopa mapasipoti nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Mumitsetse yemafuta emotikari ndimo munonzi munoitikawo uori unotyisa. Zvinonziwo vanopinza vanhu mabasa pamakambani kana kuti mahuman resource officers ndivo vamwewo vane uori hwakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party uye vaimbova gurukota muhurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe waWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana uye kuramba vachitungamira kusvika muna 2023 kunokonzera kusagadzikana munyika. VaMuzembi vanotiwo bato guru rinopikisa reMDC riri kutatarikawo. VaMuzembi avari muupoteri vanoti vanofungidzirawo kuti vakaisirwa muchetura zvakapa kuti vavhiyiwe mudumbu. Blessing Zulu Studio 7 abata VaMuzembi akatanga nekuvabvunza kuti sei vafunga kuumba bato pari zvino.
Saka tiri kutarisira kuti zvetinoda kuti zviitwe panguva ino. Kana wakonewa chinhu chakangonaka kuita ugentleman woti noinda zvikonewa vakomana isai vamwe. Saka tiri kutarisira kuti mukufamba kwenguva vanhu vachaburitsa kukonewa uku nomazvo munhu anyatsozvinzwisisa ega kuti hayo hazvichagoni kutirambe ndichikakata vanhu vatambura zvakadai. Ngatigarei pasi kana vachitaurirana, kana ngatigarei pasi mubatanidzo wamapato ese ari munyika neari kunze, uyai tigare pasi tironge zvenyika yedu. Hazvinetsi kuti munhu anenge akonewa akumbigwe kuti aiwa chiindai makazama chiindai kupenjeni murambwe.
Vari kutika vanoda kuita zvekutaurirana izvi pane Pollard.
Aiwa Pollard inozikamwa kuti ndiani. Makaona mafambira aita munenge naonga ari moyo wevhudzi rake uyu muteki achiti haaenda kudzokera kubati rangu. Pollard yakavakwa kugadzirisa kugara kweZANU-PF mupower nokusingaperi.
Kune mamwe mapato akawanda zvikuru ari kupikisa hurumende, sei musina kubatana neva?
Hatigoni kubatana navanhu vapedza makore makumi maviri vachizama kubvisa ZANU-PF mukutonga, nokuti hatizivi chinovakonesa chii. Isinoziva kuti chinotigonesa chii.
VaMuzembi vamwe vari kuti ko VaMuzembi ngavadzoke kakumusha pane kuti varove bembera vari kunzoko.
Iye Mnangagwa wakatizira kuSouth Africa chiripo ripocho achangodzingwa naMugabe. Waitizei? Unoziva masevenzere eZANU-PF. Isi njonjo kana yakudzinga inokumedza nekutsenga-tsenga yokuraya. Matumbe edaya akachekwa-chekwa izvezvi. Ndakachekwa 15 centimeters dzokura kwangu. Ndarudziswa. Handiti
kana muchiti munofungidzira kuti makaisirwa muchetura vaMuzembi, ndiani akaita izvi?
Ungaziva kupo unoiswa muchetura dendai muziva munhuei handidai ndakamusungisa.
Vakafanobata chigaro chebato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party vaWalter Muzembi vachitaura vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avanoti zviroto kuti vaMunangagwa vasiye basa kusati kwapera makore mashanu sezvo vakasarudzwa nevanhu.
VaMuzembi semunhu akashanda muhurumende yavaMugabe vakazobva pakabva vaMugabe pachigaro pachiuya hurumende itsva, hatitarisiri mashoko akanaka avangataura pamusoro pehurumende yaMunangagwa. Nechikonzero chekuti pavanga vari gurukota rehurumende vanga vari munhu wemafaction, vayanga vari munhu aiteera fakshini yaainzi G40 vachiita zvinhu zvainge zvisingakurudzirwi nevana vezimbabwe vakawanda kusanganisira vanga vari muZANU-PF. saka vamuzembi tinoti varasika abato ravo ravafomai vanga vakafanira kudzidza pane mapato mamwe akambofomewa handisingi kuti vangaita simba tinobereka ramai mujuri kana ramupinhiri handisingi kuti vangadaro nokuti avo vakatorwa hondo vane vanhu vakawanda vaivatevera asi pavakangobuda muzanupiefu zvinhu zvavo zvakaminama havana kana munhu wani akavavhotera saka ivo vamuzembi ava vanofanira kudzidza pachinhu ichocho kuti kubuda muzanupiefu uchihura chipato chako wazvitsvagira hondo nevanhu hakuna kwaunoenda munhu ndiye anogara muzanupiefu imomo kana wadzingwa womirira nguva yokususpendwa kana kudzingwa kwaunenge waitwa woapply after 5 years unodzoka izvi zvaakaitwa navamuzembi izvi handi anonzi matakana nayo nyika ino inotongwa nezanupiefu nyika ino yakarwirwa kuhondo saka vaya vakabva kuhondo vaya vachakawanda zvikuru uye vane netiweki yavo yavakagadzira kubva kunguva yehondo iyoyo kusvika zuva ranhasi ndo vane chanzi yekumbotonga
vari kutika ivo vaida kuitwa kafira mberi vachitoti vanotofungidzira kuti pane vanhu vakavaisira muchetura
izvozvo hatingazivi hedu kuti muchetura ungaiswa kupi nokuti unorya kwakawanda ka unorya kumba kwako unorya unotenga mumagrosari nezvakawanda saka izvozvo kungava kungotaurawo zvako kwemunhu akakanganisika pabasa raanga achida asi chokwadi chaicho ndechekuti nyika ino izanupiefu ichambotongwa kwenguva yakati rebei
mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vachitaura vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 mutevedzeri wemutauriri wemdc valukutambori nyoka varambawo mashoko ekuti bato ravo rakundikana kutora masimba
tinokatyamadzwa zvikuru nemashoko avamuzembi nokuti tinoziva vamuzembi iri zanupiefu so makudonde mamwe vamuzembi havagone kuya nhasi vachiti varoda kupikisa asi chandingangotaura ndechekuti ndoda kungotanga nenyaya yekuti tinogara tichitaura uye purezidendi chamisa anogara achitaura kuti isu hatisi bato rinopikisa bato rinopikisa izanupiefu bato rinopikisa ibato ravamunangagwa ndorinopikisa rugariro rwevanhu ndorinopikisa mari muhomwe yevanhu ndoriri kupikisa mabasa ndoriri kupikisa kugarika kwevana vezimbabwe ndoriri kupikisa mari riri kupikisa mafuta nezvese zviri kushayikwa muzimbabwe saka ndo bato rinopikisa asi zvandingangotaurira panyaya yekukundikana kwemdc ndeyekuti takundikana papi
hanzi pasarudzo kaapa hamusi kutora masimba
mazimbabwens ese anoziva kuti na 2008 takazvambaradza murume ainzi Robert Mugabe vatsvangira vakazvambaradza Mugabe tikapinda mudare reparamende tikaita zvinoshamisa muhurumende mubatanidzwa dhora for two vana vezimbabwe vakagara zvakanaka izvozvi kutaura kwatiri kuita nhasi mdc inokontrola 28 pa32 urban local authorities saka hakusi kukundikana ikoko ndo kunonzi kugona takadzidzisa zanupiefu kuti munyika munogona kuita mapato akawanda asi achikwanisa kuita zvinovandudza upenyu hwevanhu saka tiri kuvandudza upenyu hwevanhu ukaenda kwese kuna nagoko kune utungamiri hwemdc kwese kuna namutaro kuti tiri kuita zvinoshamisa under very difficult circumstances saka haiwa hatina kukundikana izvozvi tiri kukontrola the majority yemakanzuru munyika uyezve zvakare takaunza kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu vanhu vese vakuziva kuti nzwisa yatakavapa mushure mungeita zvambaradza zanu saka haungati takakundikana isi tirisi bato chete munyika muno rakwanisa kukunda zanupiefu musarudzo
mutevedzeri wemutauriri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa vali kutambori nyoka vachitaura vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 nhengo dzebato redemocratic party dziri mudare resenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weamerica vadonald trump vakatyora bumbiro remitemo yenyika pamhosva mbiri dzavari kupomerwa munhoroondo yeamerica vatungamiri vaviri vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo sezviri kuitwa vatrump vanoti vaandrew johnson muna 1868 uye vabill clinton muna 1998 asi vaviri ava vakachenurwa nedare varichard nixon muna 1974 vakabva vasiya basa nyaya iyi isati yaenda kunotongwa yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mhashu dzakawandisa dziri kutyirwa kuti dzinogona kuparadza zvirimwa mukenya mhashu idzi dzinonzi dziri kubva kuethiopia nesomalia uye dzinogona kunge dzawanda zvakapetwa mazana mashanu panosvika mwedzi wachikumi miganhu yemunigeria yavharwa nepamusana pekupinzwa zvisiri pamutemo kwemupunga unobva kune dzimwe nyika mupunga wekunze wakabanwa zvichitevera kuchema chema kwakaita varimi vemupunga munyika iyi. Kunyange hazvo varimi ava vari kutadza kurima mupunga unokwanira nyika yose. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti mauto ange achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika. Vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kana mauto aine zvaanotyira. VaChamisa vakataura mashoko aya kumusangano wavakaita nevatsigiri vavo kumbare nemusi wechipiri, apo vaizivisa nyika nezveurongwa hwebato ravo mugore rino ra2020. Asi mashoko aya anonzi asimudza mutauro nemaonero akasiyana-siyana, vamwe vachiti mauto haafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika kuapinza munhaurirano kunenge kutori kutyora bumbiro remutemo wenyika. Asi vamwe ndo vanoti mauto agara achipindira mune zvematongerwo enyika vachipa muenzaniso wekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika mushakabvo vaRobert Mugabe pachigaro muna 2017 nemauto. Vamwe vakambotungamirawo mauto kusanganisira vave mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakatozivisa kare kuti havazombofi vakasaruta munhu anenge asarudzwa kuve mutungamiri wenyika asi asina kuenda kuhondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMafume nezvemashoko avaChamisa.
Mashoko aPresident wedu anga ari kuti tinoona kuti mauto zviro uno vakabvisa aiva mukuru wavo anonzi Mugabe vachitaura zvakati nezvaanga achinzi akaresva, vachitaura zvavaifungawo nenhoroondo yenyika, vachitaurawo zviri muconstitution imomo zvinotaura kuti maarmed forces anodefenda constitution. Saka pfungwa dzavo idzodzo nezvavakaitira nyika zvinofanirwa kutaurwa, ende vakataridza pachena kuti nyaya dzenyika vanopindira kana vaona sekuti constitution iri kuchorwa, vogadzirisa maelection, vogadzirisa runyararo. Saka hatingaregi kutaura navo tinzwisise kuti chinoita kuti vange vachipindira chii chatinoita kuti tigadzirise nyaya idzodzo pamwe chete.
VaChirumhanzu, munoti ione pfungwa yavaChamisa yekuti mauto anofanira kunge achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika zviri kutsinirwa navaMafume?
Chokutanga ndofunga ngatizivei samaZimbabweans kuti vaChamisa nebato ravo reMDC vanhu vanofarira nyaya dzamahumbwe, vanhu vanofara kuti vakasangana navanhu vanotaura zvinoda kunzwa vanhu. Iye zvino vaMafume vanoti ivo avaChamisa vakataura mhomho yeZimbabwe. Ndofunga vakaona pazvitikitivo vakaona kuti kana 300 chaiya havakwani. VaChamisa neMDC vakurambiwa nekuti vanoramba vachiita dambe nemhuri yeZimbabwe. Purezidendi vaMnangagwa vakati mapolitical parties vane chokuita nezvenyika ino huyai tigari pamwe chete tivake nyika yedu. VaChamisa vakati neMDC yavo isu hatiuyiko, tisu takahwina ikoko, hatifi takambouyako zvachose. Iye zvino zvoshamisa zvemaZimbabweans. Ko zvevaChamisa vatoita U-turn pachirungu nokurumidza? Ko vakuda kutaura? Uyezve kana uri munhu mukuru, uri leader wepolitical party, hautauri paruzhinji kuti dezvadai dezvadai. Zvavanotaura izvi kana vanga varimo mupolad yacho dezviri izvo zvavaizosuggesta varimo mukati navamwe mapolitical party voona kuti zvinoita sei.
VaMafume, zvinhu zvamungataura?
Isusu takati hatiindi kunhaurirano yavakaunganidza vaMuteki, yavakaunganidza vamwe vese voti kwai ngatitei matoks. Haiwa, izvozvozvo takaramba. Saka isusu tiri kuti haiwa, tokubetserai varume imimi, matadza kutonga, tokubetserai.
VaChirumhanzu, tinoonawo muna 2017 mauto akapindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Chii chamungaita kuti muti havafanange vachipinda munhaurirano?
mauto eZimbabwe mauto atingati pachirungu ari heritage vanetsika mauto eZimbabwe vakuru vacho ndo vakabva hondo yechimurenga yechipiri asi vanoziva kuti mauto basa rawo ndorokutinda nyika havasi mapolitici kana kuti ive zvamatomberedzo mukuru wavo ndicommander in chief unova ndivo purezidendi Emmerson Sambuzo Mnangagwa kana vamunangagwa variko zvinoreva kuti mauto akatomiririrwa zvinoreva kuti vecio vakamiririrwa zvoreva kuti mapurisa akamiririrwa nokuti ndo masecurity forces kana mastructures anorecognizewa muno muzimbabwe saka handioni kuti baba nezvizukuru zvinozogara pamwe chete kwete
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vagadzira chirumanzu manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvesarudzo mumdc inotungamirwa navanelson chamisa vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 panyaya yemhosva dziri kupomerwa mutungamiri weamerica vadonald trump marvelous muhlanganya wewestudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika dr moses rumano kuti tinzwewo maonero avo
nyaya iyi yatanga zvakanaka zvinorangidza kuti america iri kufamba negwara rakanaka rekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno muamerica izvi
zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza pamaererano neutongi hwakanaka hunopa kuti zvizvarwa zvenyika zvive zvakasununguka zvichiita zvazvinenge zvichiita mitemo ichiteedzerwa rule of law ndo inofanira kuva iripo pekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo wenyika mutemo ndo unongo uri pamusorosoro vanhu wese vanofanira kuva vachitongwa nemitemo iyoyo
tinoona mapato maviri emarepublicans neemadhemocrats ari kutatsurana panyaya iyoyi zvii zvingadzidzwe nemamwewo mapato ari kuzimbabwe panyaya iyoyi yekukosha kwakaita nhengo dzeparamende
hurukuro ndo inokurudzirwa mune zvakanaka kuti pabude chakanaka mapato ezvematongerwo enyika anofanira kuti aone nguva yekukurukura murunyaro zvakanaka kana pasina ba munhu anenge achifungidzira zvimwe zvakadai asi vanhu vachinyatsokurukura vari pamwe chete kuti nyika yavo ifambe zvakanaka vanhu vanoda kuti vagare pasi vachikurukura vachiwirirana
munoona pasi rose richidzidzei pane zviri kuitika muno muamerica izvi
izvi zvinotikurudzira nekuti america ndo superpower kana superpower ichikwanisa kuti vanhu vagare pasi mapato mairi ezvematongerwo enyika anokwikwidzana achiuya kuzogara pasi vachikurukura nechinangwa chimwe chete chekuti ngationei kuti paitwa zvakanaka ndinoona kuti pasi rese rinofanira kudzidza kuti kana dai vanhu vari wemapato akasiyana vanofanira kuuya pamwe chete sevanhu wenyika imwe chete vachikurukura nedonzo rekuti nyika yavo ifambe mune zvakanaka
munoona pane zvichabuda here pane zviri kuitika izvi
hongu ndinofungidzira kuti pane zvichabuda zvakanaka vatrump vanogona kusabuda havo muchigaro kana muofisi asi zvinoreva kuti vanenge vakuzoita vachiita zvine mwero mukutonga kwavo vanenge vasasaite bazvekupfurikidza mwero pavanenge vachishandisa kana kushandisa chisimba mune zvavanenge vachiita mukutonga izvi saka zvakanaka kana dai vakasabviswa zvavo kuti vabuda pachigaro asi vanenge vakuzoziva kuti kune zvakaitika nyika yavo ine zvainokarira zvakanaka zvepamusorosoro kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo wenyika
nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pameloni university kuohio dr moses rumano vari parunhare kwakare kuohio namavelas muhlanganya wewestudio 7 zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka nhasi mumusha wedeep slot uri kumaodzanyemba kweguta rejohannesburg musouth africa zvichitevera mhirizhonga yakanangana nevabva kure vanogara munzvimbo iyi. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Izarwa zimu South Africa zapinda mmigwagwa zichivara migwagwa ii nematombo kuitira kuti isapinde motikari, pisa mataya emotikari pamwe nekupwanya zvitoro zvichiti hazvidi kuona zvizarwa zvisiri zvemu South Africa ziri munzimbo ii. Vanhu ava vanga vachitiwo vanoda kuona gurukota rezvemukati menyika vabhekicele kuti vavaudze zvichemo zvavo. Varatidzira ava vanga vachiti vanhu vose vasina magwaro ekugara mu South Africa vadzingwe vachiti ndivo vanhu vari paramoswa idzo dzinosanganisira kuuraiwa kwemumwe mupurisa anonzi akauraiwa nechizvarwa cheZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Asi mapurisa anodzivirira mhirizhonga apinda mumusha uyu akawanda ndokushandisa zvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemabara erabha senzira yekuparadza vanhu vange vakaungana mumigwagwa vachiita mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa mudunhu reHouting Brigadier Matapelo Peters vati hapana zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvakuvara kana kufa mumhirizhonga iyi, asi vati pane chizvarwa cheSouth Africa chapfurwa chikakuvara. Chimwe chizvarwa cheSouth Africa chinogara munzvimbo iyi charamba kudomwa nezita racho chaudza Studio 7 kuti vanhu vemuSouth Africa havasi kuzopeta maoko avo, vamwe vavo vachiurayiwa.
Our native South Africans are dying here in Bitsloot in a mess of foreign people who are not even documented. We want the government to come and intervene. They can bring all their police forces, the soldiers, they can raid these people. Everyone who is undocumented, please, they can just leave us in peace. We are not safe like this.
Mumwe muzvina bhizimisi wekusomalia arambawo kudomwa nezita anoti kunyange hazvo vanhu vasina kurohwa kana kupazirwa zvitoro zvavo vave kutyira upenyu hwavo. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vashora zvikuru chiitiko ichi vachiti zvave kuitika muSouth Africa kuratidza kuti muSouth Africa maberekera ingwe.
Ndiri kutovhunduka one zvatiri kuhwa kuti kuDeep Sloot uko kwatanga futi kurohwa zvizvakwa zvedzimwe nyika. Zvinongoratidza zvikuru kuti kugara chaiko muno muSouth Africa kwezvagwa zvedzimwe nyika kuchanetsa, nokuti nyaya iyi hairambi ichigadzirisiwa. Haina zveshungu dzokugadzira zvinhu zviri kunetsa uko zvino. Tiri kuhwakwi vanhu vakavhara migwagwa vemuno muSouth Africa vachitsvaka vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachitiratidzei mapemiti enyu kuti makagara zviri pamutemo muno muSouth Africa. Izvi hazvinei nokushutiwa kana kuti kurawa kwakaitwa mupurisa. Hazvinei futi nokurawa kwakaita vanhu vaviri.
Vashumba vaSouth Africa yatadza kugadzirisa dambudziko rekurwiswa kwevabva kure, nokudaro nyaya iyi yave kutoda kuti iendeswe kusangano reAfrican Union kana mamwewo masangano asina kwaakarerekera. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munzvimbo iyi sezvo vazhinji vavo vange vakazvivharira mudzimba vachityira upenyu hwavo. Studio 7 hainawo zvakare kukwanisa kunzwawo kumuzinda weZimbabwe muSouth Africa kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zvingange zvavhiringwa nemhirizhonga iyi. Mhirizhonga yakanangana nevabva kure inogara ichiitika muSouth Africa, vanhu vakawanda vachirasikirwa nezvinhu zvavo mumhirizhonga jonga idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi. Imi mune muri kunze kana muchida kuteererawo kana kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kuburitswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaBolota Muzembi vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 23 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission basola ukukhululwa kwabantu ababe bebabophile.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama izalwane zakwele South Africa zichaya phansi ngentonga sithi
sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zamanye amazwe lezakwele South Africa elokitini le Deep Sploot eJohannesburg khona le eSouth Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edale le Senate lapho ayetheswa khona amacala amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abe commission lebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu ababotshwa besetheswa umlando wokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo kodwa mahle bakhululwe khonapho khonapho sokubizwa ngabaningi ukuthi i-catch and release ngesilungu, ikakhulu nxa kuthe kwabotshwa abantu abalezikhundla eziphezulu kumbe abalemali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu eTransparency International Zimbabwe namhlanje bethule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yiba besilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezijene zempilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo, umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Isaac uNkosikazi Lois Mathanda Moyo, uveze ukuba ikomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangi.
Ngizwile kukhulunywa ngokubotshwa abantu ukuthi bayabotshwa bechiwe, kodwa ngiyalithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo bathonisiswe baze bagwetshwe.
UMathanda uqhubeka echasisa ngasebekwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokhu. Umthetho wethu uthi iNational Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana lehofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshelwa kuhulumende. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi zigangi.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba eZimbabwe lahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngamabhiliyoni phose amabili, 1.8 billion, ephuma elizweni minyaka yonke. Amapholisa lawo abikwa ekhokhela emkhubeni lo owenkohlakalo elandelwa ngabe ofisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zama-passport endwendweni zokudinga amafutha ezimota lasemsebenzini lapho abantu abaqhatsha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba kuhulumende asebeboshelwe inkohlakalo bagoqela owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko, abake baba ngabaphathi ntambo bakahulumende unkosikazi Priska Mfumira lomnumzana Ignatius Chombo, kodwa lanamhla lokhu akulakujeziswa asabetshe bakwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZAC ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiyumlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elokishini le-Diepsloot eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokubulawa kwepholisa elibikwa libulewe isizalwane seZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga sithi abakwamanye amazwe ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngabaphume baphele kuleli lokishi. Omunye okhokhela izakhamuza leli lokishi igama lakhe elingavezwanga ukubike kucaca ukuthi bafunani.
Abantu bethu bayabulawa ngabantu bokuza laba. Sifuna ukuthunyelwa amabutho lamaphoyisa babuthwe bonke bahamba.
Just leave us in peace. You are not safe like this.
Izidalada zonke kuleli lokishi bezivaliwe ngamatshe, ingcekeza, lamathaya abaselwe umlilo. Iningi labantwana kabahambanga esikolo kanye leningi labasebenzayo njengoba imota, amabhasi lemichova obekuzama ukungena kulindawo bekujikijelwa ngamatshe. Ngolwesihlanu kujujula ipholisa lafa ngesikhathi amapholisa agijimisa izigebenga ebezidingwa ngecala lokubulala. Esinye salezo zigebenga ezibanjiweyo sekuvele ukuthi isizalwane seZimbabwe. Izalwane zakwele South Africa zithi phezu kwaleli polisa kubulewe futhi ezinye izakhamizi ezimbili lakho abathi kwenziwe ngabakwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mehluli Ncube ohlala eDiepsloot uthi loba bekungakahlaselwa umuntu okwamanje abanasiqinisekiso sokuthi lolu dlakela luzaphetha ngani.
Kekhona now South Africans balwa labantu abangaphandle bethi bafuna nje umuntu ongelawo amaphepha. Sebezezela bona umsebenzi wamaphoyisa weyomafesi. Kukhanya ngathi usaqhubekela phambili ngoba ne-helicopter naye lapha indiza emoyeni. Imoli ivaliwe ngale ngase-Diepsloot.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kulusizi ukuthi ihlekana lezalwane zeZimbabwe elikhethe ukuba izigangi lingcolisa igama lakhe wonke umuntu.
Siyakugxeka lokho njalo sidlulisa amazwi enduduzo kumuli yepholisa leli elibuliweyo, njalo sibiza izalwane zaseZimbabwe ukuthi kumele sekele udlame lolumele sekele ukuganga lokho okwenzakalayo. Njalo sifisa ukusebenzisana lamapholisa eSouth Africa ukuthi siqede ubugebengu lobu obukhona emphakathini walapho esihlala khona.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwamapholisa lobahulumende ibingakaphumeleli, kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa ngeviki ephelileyo utshele umkhokheli kahulumende we-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ukuthi uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuqeda udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi ubini njengokudla maye babo abantu abadla baphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili, siyakubona nje emathawoni inkulu indlala, kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edalele Senate lapho etheswa khona icala lokuthi wayefuna ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukungcolisa igama likamnumzana Joe Biden omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats. kukhetho lokudinga umongameli. UHunter Biden umtaka Joe Biden wetheswa icala lenkohlakalo. Abamela ibandla lama Republicans bavimbe ngendlela zonke ukuthi kungabi lobufakazi ekuthoniseni icala leli. Ababona kwenzakalayo abagoqela umnumzana Jerry Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe bathi ababoni abakumandla lama Republicans bevuma ukuthi kube lobufakazi. Abantu abanjengo John Bolton wayekuhlangothi lwezomvikela kuhulumende ka Trump. Ake sizwe uThwala ekhuluma ngodaba lolu.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sifika sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump iba ngathi baningi laphana ePhalamende sekuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nxa ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale-ke edale le-Senate ungathini ngakho?
Akusiko ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi lukaQueen ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela mnumzana uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulisi.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi kube labafakazi kambe kuyini okwenza ukuthi benze njani?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi kabangavunyelwa ukuze efakaze kukhona okufihliwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi umnumzana uTrump wazenza kodwa-ke ukuze avikele ukuze bamvikele yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo xaxa kuziyowelaphi kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihlayo ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu ngabasoze bedliwe yini kukhetho luzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Alo-ke ngumnumzana Gary Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leDallas eTexas khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela indlela abesifazane abaphila ngayo phakathi kobunzima bokunakala kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakaya esigabeni esilandelayo esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence ufike lamhlanje kwele Israel ukuyangena kumbuthano omkhulu wokukhumbula abalahlekelwa umphefumulo ekubulaweni kwabantu abanengi besijuda ngakobele Germany. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wokusola inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ngokulungisa indizamtshina yohlobo lwe-737 Max eqhubeka isiba yingozi. Udubo lwentethe kwele Kenya lubikwa lusasetshelwa ukuba lungachithekela lasemazweni angomakhelwane lugcine soluhlasela umhlubulo wonke. Lezi ntethe zibikwa zivela kwele Ethiopia laseSomalia njalo inani lazo likhangelelwe ukwengeza lapho kusiyafika unhlangula. Umbiko kamkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ubukhangelelwe ngabalandeli bakhe abaningi uze wethulwa ngomvulo ngemva kokumiswa ngamapholisa kuvike edluleyo. Kambe lumbiko ungaba uphethe uphe abantu ithemba ledlabuzane lokukhangelela elakusasa elihle na. UChamisa uphathe okuningi uphathelane lezombusazo welizwe kodwa okumqoka ukuthi uthi lumnyaka ngokungena ezitaladeni kutshengiselwa. La ngamazwi aseyinhlala yenza yebandla leli lanxa lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni semandebeleni ebheju likaZulu endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo uMnumzana Swithan Chirotsa onguye osungula lingxoxo.
Angami vele uhulumende kaMnangagwa ubengafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare. Ngoba phela sokule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti i-MDC seyabhanwa yini. I-pressure esiyenza ngani angani bayacedisa kanti bayakhulula isike yakhe bezibophile. Kodwa kusiya ngabo vele bebengafuni ukuthi bemnike imvumo ukuthi akhulume yabantu. So mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kamnanga kwaphele ngani kulolunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe Mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kade thiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengise ukuthi bandla lizabe libheke ngaphi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi uMnumzana uChamisa engabe ekhulumile nabantu kodwa kakukho esingathi kuyabambeka sibili ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitsha wenjuva. Kanti yabona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi engakhuluma sibona abantu ukuthi hayi sokungena ezitridini ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufuna ukukhuluma kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko. Osokudingakala ukuthi bantu beZimbabwe sesidubekile ohulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu yikho sesikwenza. Ubona ngazathi kungani kuyasilela khonokho ukuthi kanengenenge silwela ukuthi sifuna ukukhuluma labantu. Kasitshela ukuthi sifuna ukuthini sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima. Mbona ngathi kokusilelayo khonokho.
Nantu daba Mnumzana Chirotsa, ungathini wena ngamazwi kaMnumzana Fuzwayo?
Mbona engamazwi amahle kakhulu. Ungananzelela kuma WhatsApp group, unanzelele kubo Facebook nakubo Twitter. Vele ezingini zonke lezi ezisekulenzini uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza inswa bathi section. Kodwa phela uzananzelela ukuthi ukhokheli be-MDC kuthatha esithi esithiwa i-bottom up approach. So izenye yabo action kuhle ngazi vela phansi ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli uthi let me do some action uthi wena uyangena esidini ubone vele kungela bantu ngemva kwakho. Kodwa ipressure yokuthi abantu bengene esidini nxa ivela ku-followership kubalandeli alekho kulungile kakhulu. So mbona amazwi kamnumzane uFuzwayo engamazwi amahle ngamazwi okuthi lami ngadana laye uMongameli uChamisa singanathi siye sixoxisane ngakho.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi wena lana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi ngokutengiselwa ngokuthula nje. Kodwa mina ngibona ngazathi ungakhangela utitsha wenjube nabantwana besikolo kabazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthini bazayethula isithombe sikamongameli nokwethula iflegi bengene ethareni. Bakwenzile babe bengene ethareni. So mina ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no, in your communities on this particular day akula muntu osuka ku-area yakhe, wonke umuntu toyitoya engaphi esendaweni yakhe. Because ukuthi wena kuthiwa uqeda inyanga yonke usuka lamapholisa usithi kwakhona ufuna ukuthi nimvumele ngenza i-state of the nation address. I-state of the nation address yakho ingeyokutyela abantu ukuthi kwakhona ngumntu wakho kutoyitoya. lokhu yakwanisa ukuthi through your national executive, through your party structures, kwehle uhulumente lingamethusanga ebone kuphela abantu sebenjani sebesethareni eqalisa ukuphaphatheka manje jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwana.
Mnumzana Tiroza, uthini wena ngalokhu?
Okwendube kuhle kodwa uzananzelela fowethu ukuthi asizange sikhulume lokhu zemaphephandaba ngendaba yenjube ngoba besingafuni ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza beqambela abantwana amanga. Phela kulakho ukuthi bengabona ukuthi MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le politically motivated. Kanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungiselwe, la matitsha la alungiselwe. So zananzelela ukuthi azange si-issue statement isenzela ukuthi bengasoli abantu. Ozananzelela futhi ukuthi phela abantwana kabakho ku-majority age.
Lo-ke ngumnumzana Switha Njirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo obexoxa endawonye lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni eBheju likaZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende encedisana lenhlanganiso ezizimeleyo ubikwa elungiselela ukukhupha amanzi asezindlini zemuli ezedlula ikhulu ezathinteka ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula eladala umonakalo omkhulu ewange ngomgqibelo odluleyo. Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kwethula lapho okugcinwe ezinye zalezi muli eGuest House yeWange Colliery Company. Abanye bahlaliswe eCinderella. Iningi lalezi muli livela kuward 9 eLwendulu. Njalo uKhansila Fani Chirwa walendawo uchasele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Lapho manje kuza kuya ngomumo wezulu leli, because izulu leli azange silibone lithina the way eline ngayo this year. Even the previous flood ebengekho as serious as this year. So ukuthi ngithi ngifake i-specific time okwakathesi angisoze ngiyelise until and unless ngakhuluma labo-health officer as well as i-village office ukuthi sibone ukuthi i-cleaning liyana yama-drain ama-blockages lana ade khona soku-writing sokukhithiwe konke in, but at the moment work is still underway. The cleaner bezama ukukhipha ama-blockages lawana.
Labo-ke abaseleyo ewadini yakho?
Laba abaseleyo abalamanzi ezindlini zabo, amanzi azangangeni. Wonke abangenelwe ngamanzi ezindlini bakhithiwe bayafakwa kwezinye indawo. And then labo abaseleyo kwenziwe umsebenzi wokuthi kuklinwe indawo yakhona ukwenzela ukuthi izulu lingaphenduka lingatholakali lingena endlini laphana.
Kuyini okukhona kathesi ezindlini zalaba abahlezi ku-guest lodge?
Hayi, akuzange kudilike ngamanzi kuphela ebengenile. So amanzi lana bakwanisile ukuthi bawakhiphele phandle be-dry izindlu leziyana, but since angiyaboni imbheda ingangenwa ngamanzi iyathatha isikhathi eside kulama-floors ukuthi amanzi lana aphume. So bebelokhu bechaya izinto leziyana.
Abesabeli ukutshontshelwa nxa impahla zabo zisegcekeni?
Hayi, ama-chances okutshontshelwa they are very slim. Because bebethola futhi uncedo ukuthi bethwale izinto leziyana bezifaka e-guest house lapho abakhona, bezama ungani bayazidraya phandle on the lawn.
Selike lakhulumisana yini lo hulumende lezinye iziphathamandla zakhe ngalolu daba njalo bathembisana.
Civil protection unit eke yafika bakhangela bebe promise sibili ukuthi bazayahlala phansi and then and there was some counselor they are controlled from Harare, but now they sent word out to the people ukuthi whoever ama wishes abakwanisayo at the moment bebe lokhe bengenela benceda abantu sisamelele.
Lo ke ngukansela Fani Jirwa ka ward 9 eLwendulu kumbe number 1 eWange ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekhona le eWange. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selithole imvunulo eyokugqoka nxa lizilolonga evele kubasekeli balo abahlala kweLebhilitani. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zeqembu leHighlanders ezivaliswa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Ngwenya, uCEO weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyo yibo abayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi olodumo njalo engumsekeli weqembu leHighlanders omkhulu uEzra Chisa Sibanda nguye obemele abalandeli beqembu leHighlanders abahlala kweLebhilitani njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu. Udubulo laba phakathi isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqanela ukuthi senze ngcono babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo ahatshi yikuthi izifiso zethu ngoba siyachisekana yikuthi izinto zenziwe ngendlela esisuthisayo sonke. Kancane kancane sikhuthazana sifuqana esifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kakwenziwa ngumuntu ozondiqemba, kwenziwa ngumuntu ozondubani, kwenziwa ngumuntu olithakazelele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kasi.
Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise hatshi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami ngesokuthi ama-supporters aHighlanders labo kabalethe phela izinto esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwa ngudawini ukuthi umuntu wonke oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwe umdawini.
Abalandeli beqembu leHighlanders abangaphetsheya kolwandle yibo akade bebhadala iholo lomceceshi uHendrikus Peter de Jong nyakenye. Labo abahlala elizweni laseSouth Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke njalo lolu hlelo lukhokhelwa ngoye ngumdlali weqembu leHighlanders uAlexander Masebo. Iqembu leHighlanders eliqalile amalungiselelo alo alo nyaka njalo abasekeli bakamceceshi waleli qembu uMark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye lobekuthemba Bandlovu yibo abasagijimisa abafana ngoba uHarrison oyisizalwane sekwelengilandi yangakatholi imvumo yokuba asebenze kwele Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebisilazo lamhlanje. Abekhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu baphinde bakhululwe khonapho khonapho. Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elukitshini leDiepsloot eJohannesburg kwele South Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kamongameli Donald Trump edale leSenate. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngisithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30 lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.